ndinga zvekuti nyaya kuti mutungamiri weNDC chaichaiyo inenge yabuda pachena yekuti mutungamiri weNDC chaichaiyo ndiani inenge yabuda pachena vachamisa vanenge vabuda saivo mutungamiri weNDC chaichaiyo nekuti unogona bedzi kugova zvigaro kune vamwe kana uriwe une masimba kana kuti uriwe uri mutungamiri chaichaiyo ndoo chinhu chandinoona kuti chinenge chabuda pachena panyaya izi uyezve chimwe chandiri kuona ndechekuti vachamisa vari kungokopa zvakaimboitwa namushakabvu mazemuchangirai kuti ivo vachamisa pavakadyiwa pachigaro chesecretary general mugore ra2014 vachidyiwa navamonzora vatsvakirai vakadzosa vachamisa vachivaita secretary wepolisi zvakaita kuti vawanewo chekuita mumusangano weNDC.
Munofunga kuti vatsigiri vebato ravo vangazvitambira here?
Ndinoona sekuti vachazvitambira nekuti zvazvinogona kubatsira ndezvekuti zvinogona kubatsira kudzosa vanhu vanga vachazoita kuti bato ripatanuki kundoraiwa mudzori navamonzora vaigona kupinza nemweyavo kuti aio zvikaitikanzo zvedu nekuti tinofanira kurangarira kuti vanayo sapoti inogona kunge hayo sapoti yavo isingasviri pane yavachamisa asi vanayo mukati mebato reNDC saka vakafunga kuti aiwa taakuita zvedu voenda kwavo zvinosesiya bato reNDC risina kunyatsosimba rinofanira kunge rakaita kana vanhu vakabatana.
Kana makatarisa mafambisirwo ari kuitwa makongresi avo, pane chamunoshora here?
Makongresi avo ari kufambiswa havo zvakanaka maverengero atinoita manzira atiri kuita asi panenge pari kubuda nyaya yekuti ruoko rwavachamisa runenge rwuri kumanavira ruchionekwa ruchiita kuti zvinhu zvibude nenzira yava inoita kuti ivo vasari vari pakanaka. Ndo chipomerwa chinogona kunge chiripo kubva nezvatinongonzwawo asi ndizvozvo hapana pasina pomerwa tinamboti overall makongresi aya anenge ari kufamba zvavo zvakanaka.